This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 1 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, asi vamwe vatungamiri vaviri vesangano iri vanobva vasungwawo. Zimura inoti yakundikana nezvikamu zvitanhatu kubva muzana kusvitsa mari yemitero yainge yakatarisira kuwana. Vechidiki veMDCT vorohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanoPF mumusha wekambuzuma. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vebato reMDCT mudunhu reHarare vanoti vakarwiswa nevanofungidzirwa kuti inhengo dzezanoPF nesvondo mushure mekunge vaungana mumusha weRuzhinji wekambuzuma 6. Mutevedzeri wemutauriri wevechidiki mudunhu reHarare muzvare Bridget Nyandoro vanoti nhengo dzavo dzakarwiswa nevanofungidzirwa kuti inhengo dzezanoPF pavakanga vachiparura chirongwa chavo hashtag MyZimbabwe campaign. Izvo zvakasiya vanhu vanodarika makumi maviri vakuwara, vasere vavo vakapinda muchipatara. Muzvare Nyandoro vanoti nekuda kwekuti mapurisa akanga otosunga nhengo dzebato ravo dzakanga dzarohwa dzakatizira kukamba, havana kuzomhanʼara nyaya yekurwiswa kwavo iye. Tabata muzvare Nyandoro kuti tizwe zvizhinji.
Nezuro semusangano takanga tine chirongwa chatanga tichiloncha campaign yedu inonzi MyZimbabwe campaign. Saka tiri pakati pekuita karali yedu tichikurudzira vanhu kuti vauye kumusangano, ndipo pataka atakwa nevakomana veZANU-PF kunzvimbo inonzi Joshua Mukabuko Nkomo kukambuzuma section 6. VeZANU-PF vakazenge vakokorodza vamwe, vatora vamwe kubva kumbare kuwadzana nekumachipisa. Ndopa vakafamba kutanga kutenderera musha wekambuzuma vachiataka vanhu vakanga vakufamba kudzokera kudzimba kwavo.
Vanhu vangani vakakuvara muchiitiko ichochi?
Vanhu vakakuvara muchiitiko ichochi vanosvika ku20, then vakakwanisa kuenda kuchipatara nezuro kusvika patakazova kuchipatara vanga vari 8. Vamwe vacho vakarapwa vakadzokera kudzimba, asi vaviri vakange vakatyoka makumbo nevamwe vakange vatyoka maribs ndivo vakapiwa mbedha.
Makakwanisa here muchimhanʼara kumapurisa chiitiko ichi, uye kana makamhanʼara pane vati vasungwa?
Chakatinetsa kuti timhanʼare kumapurisa ndechekuti mumusha wekambuzuma pakange patanga kumboitika mhirishonga yekutanga makange bakazara nerayoti nemapurisa. But takatozowana imwe information yaitaura kuti mapurisa ivavo vakanga vatotumwa kuti vatenderere musha wekambuzuma vatobatsira vanhu veZANU-PF kurova vanhu veMDC. Saka vamwe vacho vatakatozoendesa kuchipatara vakatembenge vatanga vasungwa vachinzi mimi ndimi makonzera mhirizhonga.
Chiitiko ichochi chakakubatai zvakadii sevechidiki vemusangano?
Chiitiko ichochi chakatibata zvakanyanya nekuti campaign yatanga tiri kuparura muzuva ranezuro iri kungotaura nezvekuti Zimbabwe ndeye munhu wese. Saka tiri pakati pekudaro takabva tatowanikwa nekushungurudzwa nekurohwa kwedzimwe nhongo dzedu, zvinongotaura izvo kuti ichokwadi kuti muZimbabwe atina kusununguka.
Avanga vari mutevedzeri wemutauriri wedunhu reHarare muboka revechidiki mubato reMDCT muzvare Bridget Nyandoro vari parunhare muHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato reZANU PF panyaya iyi. Zimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA inoti yakundikana nezvikamu zvitanhatu kubva muzana kusvitsa mari yemitero yainge yakatarisira kuwana kubva kumakambani. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti izvi zvichapa kuti kubhadharwa mari dzemihoro kuvashandi vehurumende kunetse. Sachigaro weZIMRA amai Willia Bonyongwe vati mari yemitero kubva muna ndira kusvika muna chikumi yenge iri pabhiriyoni imwe chete nemakumi matanhatu nemashanu emadhora kana kuti $1.65 billion kunyange yanga yakatarisirwa iri mari inosvika bhiriyoni imwe chete nemakumi manomwe nemashanu kana kuti $1.75 billion. ZIMRA inonziwo haina kubhadharwa mari inosvika mabhiriyoni maviri nemakambani ari kutatarika. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya avaimbotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries.
Hazviti katyamadzi nokuti isusu tiri kuzvionawo kana mumaindustry medu kuti zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka nekuda kwekushayika kwemari. Ndo zvinonyanya kuti vanhu havana chokutengesa nacho zvunhu zvavanenge vachida kutenga nokuti mari haisi kuwanika ishoma. Saka izvo ichokwadi zvinogo hazvinyanyi kutivhundutsa nokuti masales edu vakadzikira. Svonzo rakapera takatozviona kuti director masales achanga akadzikira. Vazhinji makambani dzakabudisa mari dzavo dzachiisa masales akadzikira. Saka zvinoreva kuti hurumende haigoni kuwana VAT yakawanda, haigoni futi zvekuwana kana even corporate tax yakawanda nokuti maprofits emakambani dzakadzikira. Ichokwadi. Kureva kuti ikonomi yedu yakugadziriswa.
Saka kana mari yemitero ikadzikira zvingakonzera matambudziko akaita sei kunyika?
Well, kuti hurumende ibhadhare zvinhu zvayo zvese zvainoita inenge ichitoda mari inobva kumutero. Hurumende haina imwe nzira zvekuti iwane nayo mari kunze kwemari inenge ichibva pamutero. Saka pazvaitika ndezvekuti hurumende inenge ichitoshayiwawo mari nokuda kwekuti hakuna mutero inobhadharwa. Saka kunenge ndingangoti zvirongwa zvehurumende zvinokanganiswa. Tingati kana kubhadhara masalaries kana kumaprojects ekuvaka zvimadhamu, migwagwa, zvese zvinenge zvoshayiwa mari izvozvo. Saka zvotoda kutoti ikonomi ikudzirwe iite zvakanaka.
VaKalisto Jokonya vaimbotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nengo dzebato rinotungamirwa nevaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru reZimbabwe People First dzinoti bato reZANU PF riri kuda kukanganisa musangano wavo nemugovera kuchinoi nekuita musangano wavo wekupa nzvimbo dzekuvaka dzimba kana kuti mastand pedyo nepavakatenderwa kuita musangano wavo. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro weZimbabwe People First mudunhu reMashonaland West amai Marian Chombo vanoti musangano weZANU PF imwe yenzira dziri kushandiswa nebato iri kuvhiringa misangano yavo munyika. Amai Chombo vanoti izvi hazvisi kuzokanganisa musangano wavo nemugovera. Vaenderera mberi vachiti zvinonyadzisa kuti ZANU PF iri kuda kugovera vechidiki nzvimbo dzekuvaka dzimba ivo vasina mabasa anovapa mari kuti vavake dzimba dzacho.
Vanotoziva kuti vachingopedza election 2018 vakutorera mayouth iwayo. Mayouth havana basa, havana mari yekudevelopa masense.
Izvi zvinotsigirwa nemutungamiri wevechidiki mubato iri vaProsper Gavanga vanoti zviri pachena kuti vechidiki vachatadza kuvaka dzimba mumakore maviri anotevera vozotorerwa nzvimbo idzodzo mushure mesarudzo dzemuna 2018. Vagavanga ava vaimbove nhengo yevechidiki mubato reZANU PF vanoti manyepo kuti vechidiki vachapiwa nzvimbo dzekuvaka dzimba sezvo vakambovimbiswa nzvimbo idzi musarudzo dzemuna 2013. Vagavanga ndivo vaitungamirira vanhu vaikokera rutsigiro rwavaPhilip Chiyangwa veZANU PF avo vakakundwa navaPeter Matarutsa veMDCT musarudzo yemuna 2013.
Inyaya yemastens inyaya inorwadza zvikuru. Nokuti 2013 pataita mageneral election ndanga ndiri campaign manager in charge of my resources kuchinoi constituents kuna vachiyangu. Of which zuva rakaita MDCT rally yavo muchinoi stadium. Zano PF yakaitawo launch yemastend ari fake yaya pagadzema space panova ndopa tiri kuitirawo rally yedu musi wa 6. Asi till now hakuna munhu akambobenefita pamastends iyaya.
Vachiyangu vavabvuma kuti vakavimbisa kupa vechidiki nzvimbo dzekuvaka dzimba asi hazvina kuitika sezvo kanduru yechinhoi isati yagadzira migwagwa nekuisa mapombe emvura panzvimbo yakasarudzwa kushekoton. Mukuru wechidiki muzanu PF muchinoi vatapiwa chitate vanoti vagara vaine hurongwa hwavo hwekupa nhengo dzavo dzechidiki nzvimbo dzekugara sezvakataurwa nemutungamiri wavo vari zvemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi meya wechinoi vatest Michaels vanoti hapana chavari kuziva panyaya iyi asi vanoti vari kungonzwa kuti zvakataurwa pamusangano wezanu PF nemugovera. Asi vanoona nezvematongerwo enyika vanoti garo ziva kuti bato rezanu PF rinoda kukanganisa misangano yemamwe mapato. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chiguriwa.
Munyori mukuru musangano revaive varwiwo nderusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda uye vaFrancis Nando vanoona nezvegwara remusangano vasungwa pamatare edzimosva pavanga vaenda kunonzwa nyaya yemunyori anoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano iri vaDouglas Mahia avakatarisana nemhosva yekutuka pamwe nekuzvidza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutoro wedu enau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Paita kuimba kwakasimba pamwe nekuchema kwaitwa nevaiva varwe hondo yerusununguko panze pematare mushure mekunge vamatema danda vasungwa nemapurisa vachibuda mudare manga muchinzwikwa nyaya yavamahiya. Mapurisa anga achitungamirwa naAssistant Commissioner Crispin Makedenge ayanga akapakatira zvombo asunga vamatema danda vachibuda mudare reHarare Magistrate ndokuvaendesa kune mamwe mahofisi pamatare pakare vakazivaburitsa nemukova wekuseri kwematare muchihwande. Vamatema danda vabva vaendwa navo kukamba yeHarare Central Police Station apo nhengo dzisangano ravo dzanga dzichiimba dzichitevera motokari yemapurisa zvabva zvaita kuti mapurisa anga aine motokari iyi abve ari chahwiriri pamatare. Gweta ravamatema danda amai Beatrice Mutetwa vaudza Studio 7 vari kukamba yemapurisa ikoko kuti vamatema danda vanga vachibvunzurudzwa nemapurisa asi hapana mhosva yavanga vati vapomerwa pataenda pamhepo. Zvichakadai vamahiya vanzi nemutongi wedare vavaka ichikwekwe vabvise madhora mazana matatu semari yechibatiso kuti vatonge vachibva kumba kwavo pamhosva yavari kupomerwa yekuzvidza pamwe nekutuka mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Mugwaro rinonzi rakaburitswa nesangano revaimbova varwi vehondo yerusununguko ava mumutongo wavo vachikwekwe vati vamahiya vazviratidze kumapurisa musoro muvhuro nechina svondo rega rega kudzamara nyaya iyi yapera kutongwa mumatare. Mumutongo wavo vachikwekwe vati havasi kuona kuti vamahiya vangazonetsa nemapurisa nevari muchiuto papi vachiti mapurisa ndiwo anotosungirwa kuvachengetedza. Izvo zvinotevera chikumbiro chehurumende chekuti vamahiya varambe vari muusungwa kudzamara nyaya yavo yapera kutongwa ichiti kuburitswa kwavo kwaizogona kukonzera kusagadzikana munyika. Mumwe mudzimai uyo anove zvakare mumwe wevakarwa hondo asvikirwa mudare achiti asvikirwa nemudzimu watongogara akazoburitswa panze pedare nemapurisa. Vamwewo vevakarwa hondo ava vasvikirwawo zvakare vachiti asvikirwawo navaHebert Chitepo panze pedare mushure mekusungwa kwavamatema danda. sachigaro wesangano revakarwa muhondo yerusununguko vaKrisi Muchangwa mutungamiriri webato reZimbabwe People First vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru pamwe nemutevedzeri wemutungamiriri weMDCT vaNelson Chamisa ndevamwe vevanga vari mudare vachinzwa nyaya vamahiya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vechidiki vanosvika chiuru chimwe chete kubva kunyika dzemuAfrica vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vaungana muWashington DC mukupeta chirongwa chavo. Chirongwa ichi chakavambwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama muna 2010 nechinangwa chekusimudzira vechidiki vari pakati pemakore makumi maviri nemashanu nemakore makumi matatu nemashanu. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu watanga nhasi uye mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vachange vachitaura nemusi wechitatu apo chirongwa ichi chichange chosvika kwamvura yachega makumbo. Vataura nhasi vanosanganisira Senator Chris Coons avo vatenda zvikuru vechidiki ava nemabasa avanoita kusimudzira nyika dzavo. Vakunzi varemekedzawo mukuru wekambani yeEconet Zimbabwe vaStrive Masiyiwa vachiti munhu wavanoshanda naye panyaya dzekubatsira vechidiki muAfrica zvikuru sei munyaya dzedzidzo. Mumwewo ari mumusangano uyu ndivaTiara Gendi avo vaudza Studio 7 kuti vanofara zvikuru nekuva muchirongwa ichi.
Vazati pamafungiro nemaonero nemaitiro ezvinhu ano zvechokwadi tiri kukura tiri kufambirana nenguva.
Pagungano iri pataurwawo nyaya yekuzvipira kwevana veZimbabwe pakurwira kodzero dzavo zvikuru sei vachiteedzera This Flag campaign. Ndakamirira Studio 7 muno muWashington DC, ndini Tungamiri Nkomo.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Chimwe chikopokopo chekuRussia chinonzi chadonetswa nhasi muSyria pakafa vanhu vashanu. Chikopokopo ichi chadonetswa chichibva kuguta reAleppo. Russia iri kurwisa vakapandukira hurumende yeSyria inotungamirwa navaBashar al-Assad. Hurumende yeSyria inoti yagadzirira kuita hurukuro nevanopikisa kuGeneva mwedzi unotevera. United Nations ndo iri kukokera nhaurirano idzi. Zviri kubuda muongororo dzesarudzo muAmerica zviri kuratidza kuti amai Hillary Clinton vebato remaDemocrats ndo vari kutungamira vaDonald Trump vebato remaRepublicans. Amai Clinton vari kutungamira nezvikamu makumi mana nezvina nezvitanhatu kubva muzana uko vaTrump vaine zvikamu makumi matatu nezvipfumbamwe kubva muzana. Nigeria yasunga mumwe murume anonzi ari kutungamira chikwata chevanhu vari kubira vanhu mari patsambambozha. Vanhu vanonzi vari kubirwa mari dzinosvika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora. Sangano remapurisa pasi rose reInterpol nereNigeria Economic and Financial Crimes ndo vasunga murume uyu. Murume uyu angonzi anonzi Mike uye asungirwa kuPort Harcourt. Mike anonzi aitungamira chikwata chevanhu makumi mana kunyika dzakasiyana-siyana kusanganisa kuNigeria, South Africa, Malaysia, China, America nekuEurope. Vanhu ava vaisora tsambambozha vobira vanhu mari. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Sangano Replan International rinoti chirongwa charo chekuedza kurwisa chirwere chemalaria nekupa vanhu mambure kana kuti mamosquito net ekushandisa chiri kufamba zvakanaka uye chiri kubatsira mukudzikisa uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi. Sangano reZimbabwe District Health Information System data rinoti malaria inouraya vanhu vakawanda matunhu anoti Manicaland, Mashonaland East neMashonaland Central. Kunyange zvino zvisina kumira zvakanaka, uwandu hwevanhu vanobatwa nemalaria munyika wakaderera nezvikamu 91 nezvipfumbamwe kubva muzana. Izvi zvakaitika kubva muna 2000 kusvika muna 2015. Uwandu hwevanhu vari kufa waderawo nezvikamu 50 nevanomwe kubva muzana kubva muna 2003 kusvika muna 2015. Vanhu zviuru mazana manomwe vanobatwa nechirwere ichi vanonzi vanobatwa nechirwere ichi. Vanoonawo nezvechirongwa ichi musangano iri muzvari vimbai Machuana vanoti vari kushanda munharaunda dzakasiyana siyana munyika, uye chinangwa chavo ndechekuderedza uwandu hwevanhu vanofa nekuda kwechirwere chemalaria. Vanoti mambure aya anobva kusangano reGlobal Fund uye vanobvumirana nedingindira rebazi rezveutano rekuti Vision 2020 Malaria Free Zimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Sangano redu replan international Zimbabwe rine chirongwa chekupa manet mambure ekushandisa kuti vanhu vafuge vadzivirirwe vasarumwe nemosquito. Chirongwa ichi takachita muna 2013 iko zvinezvi tiri kuchiita futi 2016 kuti tireplace manets aya abvaruka takuvapa zvemanyowani kuti vashandise vasarumwe nemosquito.
Inzvimbo dzipi dzamuri kuitira chirongwa ichi?
Tine madistrict madunhu 6 atiri kuita, anoti Cholocho, Mutoko, Chiredzi, Mberengwa, Kwekwe neGokwe South. Ndo watiri kubata gore rino.
Sei makafunga kubata matunhu iwaya amataura?
Takafunga kubata matunhu iwaya atataura nekuti ndo matagara tichishanda tichipa mambure, uye kuti kune nzvimbo dzakanyanya dzinowanikwa malaria yakawanda.
Tinoona kuti pane chirongwa chiri kunzi icho Vision 2020 Malaria Free Zimbabwe. Imi muri imo here muchirongwa ichochi uyezve zvinorevei?
Vision 2020 iri kutaura kuti kusvika muna 2020 totasira kuti Zimbabwe inenge isisina malaria. Ndo zvainoreva. Totasira kuti kusvika 2020 kunenge kusisina malaria iri kubva munzvimbo imunomu yeZimbabwe. Isusu sePlan International tiri kushanda takatarisana nechirongwa ichocho cheVision 2020. Ndo saka tiri kuita zvirongwa zvekupa vanhu manets kuti vafuge vasarumwe nemosquito, uye kuti tine zvimwe zvirongwa zvekufafaidza mudzimba kuti mosquito isarume vanhu kana vari mudzimba. Tine chimwe chirongwa zvakare chekupa vanhu ruzivo neunyanzvi hwekuzvidzivirira kuti vasarumwe neutungwa hwemosquito.
Mungati pari zvino mashanda nemhuri dzakawanda sei?
Pari zvino tingati tabata vanhu vanosvika 950,000 nezvirongwa zvedu.
Muri kuona chirwere ichochi chemalaria chakamira sei pari zvino nemabasa amuri kuita?
Pari zvino tiri kuona chirwere chemalaria chiri pakuderera zvizhinji nekuti tikatarisa mamwe madistrict edu atiri kubata akaita seCholocho vatova pazvirongwa zvekuti vaakutarisa kuti pamwedzi vanogona kushaya munhu anouya kuchipatara achirwara nechirwere chemalaria yatinoti pachirungu pre-elimination phase, yekuti vaakutotarisira kuti chirwere chemalaria chaakutobva zvachose mudunhu mavo. Izvi tinoti zviti pamusaka pezvirongwa zvatiri kuita zvekupa manets nekufafaidza mudzimba.
Imi sePlan International, shuwiro yenyu ndeyekuona chiichi chizoitika mune ramangwana panyaya iyoyi yechirwere chemalaria?
Shuwiro yedu sePlan International ndeyekuona madunhu edu atinobata neZimbabwe yose isisina chirwere chemalaria. Taakurarama kusisina chirwere chemalaria tichitonzwawo kuti pana abva kune imwe nyika achiuya muZimbabwe kando kuti tizonzi kwawanikwa malaria muno muZimbabwe. Asi tiri kutarisira kuti kushayikwe munhu anonzi abatwa nechirwere chemalaria. Ndozvatiri kunyanya kutarisira sePlan International, ndozvatiri kushanda takatarisa. Tiri kuine kuita nezvimwe zvirongwa zvekubatanawo neMozambique kuti tikwanise kushandidzana pamwe chete kuti zvatiri kuita muno muZimbabwe ivo vazviitewo kuMozambique, kuitira kuti vanhu vasazofamba vachibva kumatunhu akaita seMozambique vachipinda muZimbabwe vaine malaria. Saka tiri kuzama kudzivirira kuti Zimbabwe yose inge isisina malaria.
Munoshanda nezvipatara here nemakirinika ari munzvimbo idzodzi dzamuri kushanda muchipa vanhu mamosquito net?
Hongu tinoshanda nezvipatara nemakiriniki. Mamosquito net iwaya anopiwa vanhu pamakiriniki nepazvipatara. Uye vashandi vehurumende vanautsanana vaya ndovanotarisa kupiwa kwemamosquito net iwayo munharaunda dzatinoshanda.
Avanga vari muzvare vimbai machuana vesangano replan international vachitaura namavelas muhlanganya uye westudio 7 vari parunare mukwekwe. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chawedzera mapoints achiri kutungamira nawo gungano reCastle Lager Premier Soccer League. Mutore wedu wenhau Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Kugona kunenge kudada yave kutungamira Caps United nemapoints mana. Mushure mekurova Blair City 1-0 musvondo yakanwiswa zvibodzwa zvishoma-shoma zvinomwe chete mumitambo misere. Zvikwata zvina chete. FC Platinum, Caps United, Chicken Inn Wange ndizvo zvakakwanisa kukunda mimwe mitambo yese ikapera iri mangange. FC Platinum yacho yakamira kusvika kumagumo kutetore mapoints matatu apo Rodwell Chinyengetere akanwisa kwasara minute imwe chete. Zvichakadaro mune mufaro zvekare mumusha weCaps United mushure mekunge maGreen Machine akunda Highlanders 1-0 mumutambo wakakwezva zvuru nezvuru zvevanhu muNational Sports Stadium. Kwatambwa mitambo gumi nemitanhatu. Zvikwata zviri pamusoro-soro ndeizvi: FC Platinum 36 points, Caps United 32 points, Highlanders 31 points, Dynamos 26 points. Zvikwata zvina zviri pasi-pasi ndeizvi: Chapungu 19 points, Cholocho Pirates 12 points, Mutare City Rovers 12 points, Border Strikers 7 points. Panguva imwe cheteyo vePremier Soccer League varonga kuti mitambo yevhiki regumi nenomwe itambwe pakati pesvondo. Mitambo yakamira seizvi: Chitatu, Border Strikers vs Blyo City, Harare City vs ZPC Kariba, Ngezi Platinum vs Chicken Inn, Chapungu vs Triangle, Cholocho vs Caps United, FC Platinum vs Wange, China, Dynamos vs Haumine, Highlanders vs Mutare City Rovers. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekusungwa kwevarwi vehondo yerusununguko pamwe nemamiriro akaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuti vatigo kufonerai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. Vanoona nezvekubuditswa kwemashoko musangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso panguva imwe chete vamwe vakuru vesangano iri vaviri vachisungwa. Zimu rainoti yakundikana nezvikamu zvitanhatu kubva muzana kusvitsa mari yemitero yainge yakatarisira kuwana. Vechidiki vebato reMDCT mudunhu reHarare vanoti vakarwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF kumusha wekambuzuma ito takasiya vamwe vave muchipatara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. anokuoneka yane mufaro ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiyamina Chris Gande na Marvelous Mhlanganya uye vachikupa inhau muririmi rwechirungu.